sekuzwa kwamaita chokwadi tanga tine press conference manherezo varanhasi patanga tiri kutora danho senechidiki kuburitsa pachena vanhu vatiri kuziva kuti vane mabasa ehuori avari kuita kana echimbavha avari kuita ari kukuvadza nyika uye kudzosera urongwa hwapurezidendi Mnangagwa hwekusimudza nyika ichienda mberi vari kuhudzosa kumashure saka tatora mukana wokuti tidome vamwe vanhu vava vatiri kuziva vari kuita izvozvo sedanho rekutanga mukurwisa nhau dzeuori asi tisingagumire ipapo tichizopfuurira zvakare mberi tichizoita zvimwe zvinoita kuti nhau yeuori inge ichipera chekutanga mubato redu muhurumende pamwe chete nemunyika
pane vamadomawo here nemadzita vemubato menyu vamungataura
pane vanhu vadomwa papress conference vane mazita anoti comrade Joram Gumbo comrade Robert Mpofu comrade Priska Mpfumira ava ndivo vane zvigaro kuhurumende pamwe chete nekubato zvigaro zviri pamusoro asi kune vamwewo vechidiki vari kuita nhau dzekuchinja mari yekunze dzisiri pamutemo kana aya atiri kuti macartels ari kuita zveforex kwadomwawo anonzi munhu Misi Moyo Atwo Ndlovu Wayne Harrington tinomuda Machakaire John panonetsa Mangudya Elizabeth Mtsvangwa Neve Mtsvangwa pamwe chete naWhitney Chivayo kwozoti kune vari muprivate sector maexecutives kwadomwa Lisbon Munda weinonzi Africa Unifreight Tafadzwa Musarara weGrain Miners Association of Zimbabwe Tongai Mzinda weMinerals Mining Corporation of Zimbabwe MMCZ Henrietta Mshwaya weZimbabwe Miners Federation pamwe chete nevanonzi Dr. Shah vekambani inonzi PCD inoita zvemapharmaceuticals
makatadza here semusangano kugara pasi navo muchivataurira pamusoro penyaya iyi pane kuti muende kuvatori venhau
aiwa no zvazvinoita mukoma ndezvekuti dambudziko rimwe nerimwe rine masorovherwo arinoitwa makanzwa purezidendi vedu kubva kare vachibuda vachitaura kuti vanhu vari kuita mabasa euori siyai vanhu vari kuita mabasa euori siyai asi vanhu ava vanga vasiri kuteerera saka taona kuti sevanhu vachiri kuteerera kutaura kwapurezidendi kureva kuti vari kuzvidza bato saka isu senechidiki tazviona zvakakodzera kuti aiwa zviri nani titorane navo head on as a youth league because ndo basa redu sevanguard repart